Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri gumiguru 23 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfunyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvichitevera kuoma kwaita zvinhu munyika, hurumende inomanikidzwa kubvisa mutemo wanga uchirambidza kutengwa kwezvinhu kubva kunze kwenyika.
Transition Authority inopa kuti kusawana makakava pamaelection, nokuti vanhu vanenge vapinda muTransition Authority ingava for 9 months havazokwikwidzi panozoita maelection. Saka ipa zvinopa kuti maelection aite maiso kwazvo nyemba kutsadzarungwa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzotsigira mashoko emutungamiri weMDC vaNelson Chamisa ekuti paumbwa hurumende itsva yekufambisa basa kwechinguvana kuitira kuti zviri kunetsa munyika zvigadziriswe. VaEsi Lumumba vanoti vachiri pabasa ravakapiwa negurukota rezvemari vamuturi Ncube. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yambomisa mutemo unorambidza kupinzwa munyika kwezvimwe zvinhu uye inoti makambani nevanhuwo zvavo vave kubvumidzwa kutenga zvinhu zvekunze vachizozvitengesa munyika. Godwin Mangudla anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano wavanoita nevatori venhau mushure medare remakurukota svondo rega rega, gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati hurumende yatora danho iri nechinangwa chekuda kuona kuti vanhu vaona chikafu pamwe nekugara zvakanaka pamwe nekutenga zvinhu nemutengo uri pasi.
Saka tatarisa nenyaya yekusimuka kwaita maprices panguva shoma shoma, chiratidza kuti pane vari kutenga vachingochengeta vachida kuti vadhurisire vanhu. Taona zvakakodzerawo kuti vanounza, vanoda kuunza vane mari dzavo kunzi vagounza maproducts atingati mabasic commodities, so that munyika medu vanhu vedu varege kufane nzara, vanhu vagowana chikafu.
Amai Mutsvangwa vati izvi hazvirevi kuti hurumende haichatsigira makambani emuno, uye vati izvi zvicharamba zviripo kudzamara zvinhu zvagadzikana munyika. Zvimwe zvezvinhu zvave kukwanisa kutengwa kubva kunze kwenyika ndezvinoti binzi, fortreza, mabhara, mishonga yekurimisa, mazenge, ice cream, jam, dovi, shuga, mushonga wekuporesha shangu pamwe nesipo. Vachitaura pachiitiko ichi, kurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vati chinangwa chavo ndechekuti zvinhu zviwande muzvitoro kuitira kuti mitenge yezvinhu idzike. Vati danho iri rakananganawo nokugadzirisa kusamira zvakanaka mumaindastri nemabhizimisi umo mitengo yezvinhu iri kukwira zuva nezuva. Vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa nehurumende richagadzirisa nyaya yemitengo munyika.
Iri ndinofunga kuti danho rakanaka ratorwa nehurumende richakonzera kuti zvinhu zvinge zvichikwanisawo kuwanikwa neuwandu, sezvo iko zvino munhu ega ega akukwanisa kungonotengawo achiuya nazvo pamusika. Mutemo uyu wanga wakonzera bongozozo nekuti maindastri achona mimwe mitengo yatanga tichiona yanga iri yevanhu vakafukidzirwa neSI-64, uye zvanga zvakukonzerawo matambudziko panyaya dzekuti kuti mabasic commodities kana kuti zvinhu zvinoshandiswa nevanhu vakawanda izvi, uye zvanga zvavakuda kuti unge une resiness rekuti unge uchingokwanisa unozvitenga. Zvinova zvinhu ndofunga zvanga zvichikanganisa kupinda kwezvinhu munyika. Saka ndinoona sokuti idanho rakanaka, uye idanho richakonzera kuti mitengo inge ichizokwanisa kunge ichidzika nekufamba kwenguva.
Asi mutungamiri wesangano rinomirira maindustry, Reconfederation of Zimbabwe Industries, Vasifela Njavangwe vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo danho ratorwa nehurumende richikwanisa kuti zvinhu zviwande munyika, mitengo yezvinhu haisi kuzodzikira. Vatiwo mitengo yezvinhu ichatokwira zvakanyanya sezvo vanhu nemakambani vachatsvaga mari yekunotenga kunze pamusika mutema. Izvo zvinozoitawo kuti vatengese zvinhu zvavo nemitengo iri pamusoro-soro. Vajavangwe vati zviri nani kuti hurumende irambe ichitsigira makambani emuno nemari. Vati hurumende yakaderedza uwandu hwemari yekunze hwainopa kumakambani munanyamavhuvhu. Izvo zvakatanga kukonzera kushomeka pamwe nekukwira kwemitengo yezvinhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nasi vakurudzira kuti paumbwe hurumende inofanobata matomu kwechinguvana kuitira kuti zviri kunetsa munyika zvigadziriswe. Thomas Tiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo pamorgan tsvangirai house muHarare nhasi, vachamisa vati kusafambiswa zvakanaka kwakaitwa sarudzo ndiko kuri kukonzera kuti zvinhu zvisafambe zvakanaka munyika, izvo zvave kupa kuti veruzhinji vaomerwe neupenyu.
Mitengo iri kungokwira zuva nezuva, vanhu vari kunonga sosve nemuromo, ibata mupfupi bata murefu. Saka dambudziko iroro rasvika pakundirwadza nekundigombera semutungamiri kuti ndakuti tiroda kuti rigadziriswe. Ndosaka ndandichitaura ndikati upfumi zvahuri kuita, vanhu vari kubirwa mari. 2% ya imari iri kubiwa, nekuti 2% imari iri kungotorwa kumunhu pasina zvakakodzera. Isati tanzwa kuti mari yakaitwa chikwereti 9 biriyoni yakaenda kupi, yakadyiwanani ne 15 biriyoni imwe yakamboshayikwa yakaenda kupi, zvese izvo hazvina ari kupindura, asi takungonzi uya mubhadhara imwe mari. Saka tiri kuti hurumende ngairivhese izvozvo, idzorere vanhu mari dzavo. Wese ari kuita iko cash wale e-wallet, ari kufambisa mari dzake mumabhanga, ari kutorerwa 2% pamari yaafambisa, chinova chinyunyudo chine vanhu vakawanda. Ndataurawo nedambudziko riri munyika muno rekuzvambarazwa kunoitwa vanhu vachinge vachirirakidzira kana nyaya dzematongerwo enyika dzisina kumira zvakanaka manyama minerorongo, kunyanya-nyanya kubiwa kwakaitwa sarudzo kwatinoziva tese, kwekuti vanhu vanoziva zvavakavhotera nezvakabuda musarudzo, zvese hazvienderani.
Vachamisa vati chave kudikanwa yehurumende inombofano bata matomu kana kuti National Transitional Authority, kwakamirirwa kuti paitwe sarudzo dziri pachena.
Zvinhu zvoda kugadziswa zvese izvozvo panyaya yeupfumi, asi zvinotoda pawiriranwa pava neinonzi Transitional Authority kana kuti vanosano bata masimba muchikamu chidiki tichienda mberi. Izvi kana vakazviramba havo vanoramba, isusu ndo zvatiri tichitaura ndo zvatiri kuda, zvinobvumidzwa nebumbiro remutemo kuti tizorakidzira zvakaomarara nezvakasimba kuti tinge tichibudisa chinangwa ichi.
Vachamisa vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara, izvo vati zvinofanira kugadziriswa. Vanhu vanosvika 50 vakafa nechirwere chekorera, uye vanhu vanodarika zviuru zvina vakabatwa nechirwere ichi. Mitengo yezvinhu iri kukwira mazuva ose, izvo zviri kuisa hurumende yava Emerson Mnangagwa parumana nzombe. VaMnangagwa vakatora masimba mushure mekubatsirwa nemauto muna Mbudzi gore rapera, ayo akabvisa pachigaro vaive mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. VaMnangagwa vakanzi neZimbabwe Electoral Commission ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika, asi izvi zvakaramba kutambirwa neMDC Alliance, kunyange hazvo dare Constitutional Court rakatiwo vaMnangagwa ndivo vakakunda. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri webato riri kutonga reZANU PF vaSimon Kaya Moyo kutinzwe pamire bato ravo panyaya iyi, asi vaMoyo vakamboudza bepanhau reHerald mazuva mashoma adarika kuti bato ravo rakasarudzwa musarudzo dzemuna Chikunguru kuti rizadzise zvido zvevanhu munyika, vachiti zvakasarudzirwa bato ravo ndizvo zvavari kuita. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paGreat Zimbabwe University vatakavafira Joe vaudza Studio 7 kuti chinhu chakanaka kuti paumbwe hurumende inombofanofambisa zvinhu munyika kwechinguvana, asi havaone ZANU PF ichibvuma kuita izvi nekukara masimba kwavanoti kunoitwa nevari muutongi.
Transitional Authority inopa kuti kusawana makakava pamaelection, nokuti vanhu vanenge vapinda mutransitional authority ingava for 9 months havazokwikwidzi panozoita maelection. Saka ipa zvinopa kuti maelection aitwe maiso kwazvo nyemba kusadzarungwa, uyezve mareforms anenge achidiwa kuti aite vanhu vakompite muchecheteri mvura yeguvi anobva aitwa. Maelections ozoita zvatinoti pachirungu zviri free, fair, transparent and credible. Asi dambudziko ririko iro ndokuti avo vanotonga vanenge varipo vari kurambira pazvigaro havasi vakazombopa vamwe vanhu kuti ngoya muite transitional authority isitongobuda mupawa. Saka ndiyo dambudziko guru riri kuAfrica rokuti vanhu vanoda kufira pazvigaro.
Vachamisa vakatokwidza nyaya iyi kukomisheni yesangano reAfrican Union inoona nezvekodzero dzevanhu yeAfrican Commission on Human and People's Rights. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vakadomwa negurukota rezveupfumi muzvinafundo muturi Ncube kuti vavesa chigaro wekomiti inoona nezvekuburitswa kwemashoko mubazi iri vaS Lumumba varamba mashoko ekuti vamiswa basa muchine mwekunge vangogara kwemazuva matatu muhofisi. VaLumumba vanonzi vakafumura uori hwavanoti huri kuitwa nevakuru vakuru vekureserve bank of Zimbabwe vana vanoti vamirira ichiremba vanomene Mataruka, vaGresham Muradzikwa navaAzvinandava Saburi avanonzi vakatombomiswa mabasa kuti vaferefetwe. VaLumumba avanoti vachiri pabasa ravo kubazi rezveupfumi vanoti munhu anokwanisa kuvamisa basa chete ndava Ncube, kwete mamwe mapazi kana mapepanhau. VaLumumba vanoti vachaenderera mberi vachifumura vanhu vari kudzosera nyika kumashure. Asi bazi rezveupfumi rinonzi ranyora tsamba kuna VaLumumba richivazivisa kuti vamiswa basa, kunyange hazvo tisina kukwanisa kunzwa kubva kuna VaLumumba kuti vatambira here tsamba iyi. Asi tsamba iyi inoti VaLumumba vamiswa basa chiripo ripotyo sezvo pasina kutevedzwa nzira kwayo pakupinzwa kwavo basa. Ngatinzwe hurukuro yataita navaLumumba pamusoro pekupinzwa kwavo basa.
Imi Herald munoiziya wana kusi kutanga muchiverenga bepa reHerald. Handizivi hangu kuti vanyorei, handina kuzviverenga, handizivi kwavazviwana, handizivi chavazvinyorera. Chandinongoziya baba ndechekuti basa rangu nderekubatsira kunzwisisa kweshoko retransitional stability plan yenyika kuti inzwisiswe nemhomho yenyika ichibva kuhurumende. Ndo zvandinoziya. Zvinhu zvese zvazoita vamwe vanhu kumaministri yavo ndaremerwa. Handizivi kuti vazviitirei, vazviita here kana kwete.
Muri kureva here kuti muchiri nechigaro chamakapiwa navaMutuli Ncube?
Chinenge chaenda kupi? Chinogondibva chinenge chaendepi? Hachina makumboka. Handiti bepa rakataura rikati 12 months. Saka chinenge chazoita 1 month, 2 days kana 24 hours nesimbarani.
Tochitarisawo panyaya yemasoko makaburitsa pamusoro pevashandi veRBZ vaiita zveuori. Mungatudzawo zvakamira sei?
Pfungwa dzangu dzaibva pazvinhu zvangandaonawo semunhu ari mubhizimusi, zvinhu zvangandaonawo semunhu anoshandawo nemapato ehurumende akasiyana, ndo zvakaita kuti ndisvike ipapo. Mukaona ndasvika pakutaura vanhu nemazita nemacases acho, zvinoreva kuti ndiri kutovapa mvumo yekuti kana ndanyepa endai munomhangara kumapurisa kuti munhu uyu aite defamation of character, anyepa. Anyepa kuti ndinobaini, unoenda kumapurisa wonotaura. Kana kungonyora tsamba zvayo, kungonyora statement kuti aiwa toda kunyora statement yekuti mukomana wanyepa uyu. Asi hezvo hamuti munoona hapana chavanyora, because chokwadi vanochiziya kuti vana veZimbabwe vari kutambura nenyaya yevarume veri kuRBZ uku.
Hamusi kuzvityirawo here upenyu hwenyu?
Kuzvityira upenyu, chandinotyira baba vangu, ndinotyira kuti nyika yedu inoparara kana mainvestors yakwanise kuuya. Vana vedu vachakura vachashaya mabasa, mayuthi edu achaneta nekugara kumba. Ndizvo zvandinotyira. Zvekutyira upenyu hwangu hune basa rei upenyu hwacho kana ndisingagone kunakirwa nawo.
Vakawanda vari kubvunza pazita ramakasimudza rekuti Queen Bee, zvinotawanawo mukana wekubata VaLumumba kuti vatirumenzere.
Queen Bee ndiye chamangweza wekuti tese tiri kushanda tichinomupa uchi hwedu. Endi kana nguva yakwana, aiwa muchamuziva Queen Bee. Nhasi ndichakudzidzisai vamwe apa muziya Queen Bee cheteka, aiwa kune vamwe vari kuya. Ndofunga nhasi pamwe ndichakuudzai nyaya yaGringo. Handisati ndasvika ikoko.
Vanga vari mukuru wekambani yeStone Smith Group uye vanga vari sachigaro wekomiti inoona nezvekuburiswa kwamashoko mubazi rezvemari vaS Lumumba vachitaura parunare muHarare neStudio 7.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weTurkey vaRecep Tayyip Erdogan nasi vapa mashoko anopesana netsananguro yeSaudi Arabia pakupondwa kwaJamal Khashoggi uye vakurudzira kutongwa kwaani zvake ane chekuita nenyaya iyi. Mutungamiri weChina vaXi Jinping vazivisa nhasi nezvekuvhurwa kwezambuko rinopinda nemunyanza rinove rakarebesa pasi rose. Zambuko iri rakareba makiromita 55 uye rinobatanidza matunhu matatu anoti Hong Kong, Zhuhai neMacao ari kumahombekombe kwerwizi Pearl. Zimwe nyanzvi munyadza zveupfumi dzinoti zvino munyadza zveupfumi zvinenge zvave kutonyanya kuoma kubva pamutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvavakatoresa mhiko dare ravo remakurukota vachiti vainge vane chivimbo chekuti gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vachagadzirisa zvino munyadza zveupfumi. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachinyora nezvemamiriro akaita zvino muZimbabwe muzvinafundo Robert Rodberg, avo vanodzidzisa paHarvard University muno muAmerica, vanoti vaMnangagwa varikundikana kugadzirisa nyaya dzezveupfumi zviri kuonekwa nekushandisa mari yakawandisa kudarika mitero yavari kuwana, zvikwereti, uori uye kusafamba zvakanaka kwezvinhu munyaya dzekurima. Asi vaNcube vanoti vari mugwara rekuedza kugadzirisa zveupfumi uye vakaparura chirongwa cheTransitional Stabilization Program kana kuti TSP chakatambirwa neIMF neWorld Bank chakananganawo nekubhadhara mari dzakawedzerwa pazvikwereti kana kuti maarias muzvinafundo. Ncube vanotiwo vane urongwa hwekuderedza mari iri kushandiswa nehurumende. Chikwereti cheZimbabwe kunze nemunyika chave kusvika madhora mamiriyoni 10 masere. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Mponda vanoti vaNcube vakwanisa kugadzirisa zvimwe zvavakavimbisa.
Chokutanga ndechekuti vafamba kunze kwenyika vachitaura nevavo vatine zvikwereti nazvo, vatingati maInternational Financial Institutions zvakaita sana World Bank, IMF, Africa Development Bank, vachitaura navo kuti no, tikukumbira kuti tipiwe mukana wekugara nemupasi totaura kuti mari dzatinokwereta dzatakakwereta todzibhadhara sei, number one. Kechipiri, kutaurira nedzimwe nyika dzekudzi dzakaita sana America nana Britain neParis Zone of Conference kuti Zimbabwe iwe inotyidzana nenyika idzodzo, nekuti chachinyanyonesa ndechekuti takachibva tavharirwa panze, saka vatiraya kuvhura madhoo ende ndo zvavaedza kuita.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti vaNcube vari kutokonzera kusagadzikana musika zvopa kuti zvinhu zvidhure munyika.
Saka zvaita kuti mutengo wemari yokunze kwenyika pamisika yekunzei ikwire chose, zvokuti iko zvino takatanga kuona mitsetse mihombe yekutsvaga mafuta emotokari nanhasi zvakangodaro. Takatanga kuona kushaikwa kwezvinhu muzvitoro, takatanga kuona mamwe makambani vana edikazi, vana Assembly Elmozi, vana KFC akawanda vachivhara.
Nyaya yemutero wakaparurwa navanhuve wekuti vanhu vabhadhare masendi maviri padhora rega rega kana vachishandisa makadhi yakonzerawo kusawirirana munyika. Dr. Kanyenze vanoti izvapa kuti zvinhu zvibva zvaita manyamamire nerongo.
Zviri pachena chose kuti kuya kwavakaita kunyanyanyanya pavakataura kwavakatara mitero yetu senzi padhora rimwe chete raunenge vashandisa pamaplatform eelektroniki mana ecocation nemamwe akadaro. Zvinhu zvakabva zvangoita manyamamire nerongo. Nyika yakabva yangoenda kumawere zvachose.
Asi mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries, Vasfelan Jabangwe, vanoti mutero uyu ukabatwa zvakanaka unoshanda.
Taxi toona kuti inofanira kuti ive iriko, nekuti ii inzira yanga iri yekuti yatoti informal sector iya ikwanise kubhadhara yavo taxi. Nekuti nyange ukaita mari yako uchada kutransacta. Kwatoti uchada kubhadhara chipo ichio. Saka ipapo ndopanova wabhadhara 2% iya. Saizi ndopata achiti inofanira kugadziriswa kuti isabhadhariswa already vari kubhadhara taxi. Isabhadhariswa already vaya vacho vane tumari tushoma shoma. Asi vanenge vachiita matransaction avo emari yepamusoro yova ichiita sei?
Imwe gangaidzwa kumukwenyi mezi yavavira mudumbu kuna vanhuve inyaya yekuti vashandi vehurumende vanoti mihoro yavo haichareve chinhu, uye vanotiwo vave kuda kuti vabhadharwe nedhora rekuAmerica kwete maRTGS. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Vechidiki vebato rezano PF mudunhu reManicaland nhasi vayambira vemabhizimusi vose kuti vachavhara nechisimba zvitoro zvavo kana vakaramba vachikwidza mitengo yezvinhu. Lloyd Moyo anotipa nyaya iyi.
Mashoko aya abuda pamusangano waitwa nevechidiki ava nhasi pamusinda wehurumende uri muguta reMutare. Sachigaro vezvechidiki muzano PF kuManicaland vataonda mukodza. Vaudza vatori venhau kuti vachavharisa zvitoro zvose zvinenge zvichidhurisa zvinhu sezvo zviri kuitwa kunze kwemutemo.
Erano nekukwira kuri kuita zvinhu muno kuManicaland province zviri kukonzerwa necorruption iri kuitwa kumashops, zviri kukonzerwa zvakare nevari kubira hurumende. Tiri kuona nyaya idzi dziri kuramba dzichienderera mberi. Saka seipliki tiri kuti pasi nazvo, pasi nevanhu vari kukwidzira zvinhu mutengo.
Vamukodza vati pamusangano wavo uyu vabuda nenyaya yekuti vechidiki vezano PF vange vachiwanirwa zvekuita mumapazi akasiyana-siyana ehurumende. Asi nhengo yesangano yerezvemabhizinesi reManicaland Business Forum vaJoseph Zimunya vaudza Studio 7 kuti zviri kutaurwa nevechidiki izvi manyaotsamukanwa achembere kurota echiyamwa sezvo upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka nekuda kwezvikonzero zvakawanda. Vazimunya vati kuvhara zvitoro zvevanhu kana makambani kana kuvatorera marezinesi hazvina zvazvinobatsira.
Semunhu webhizinesi tinoziva kuti tengi wedu, makastomers edu havasi kufara nekukwira kuita zvinhu. Asi isi tiri kutiwo kune mauses anpf avo ngavatitarisishaira kuti musoro uteme. Zviri kutangira kumusoro uko, isusuwo hachisi chido chedu tikwize zvinhu. Asi kuti kwezviri kutangira kwetiri kuzviona isusu zviri kutomera, hatisi kuwana maus acho ekuoda zvinhu kuti semashops edu. Saka problem iri kumusoro, ngavatanga vagadzisa kumusoro.
Mashoko evechidiki vezano PF ava anotevera mamwe emumwe wevatevedzeri vevatungamiriri venyika vaKembo Muhadi, avo vakati vachakanzura marezinesi evari kutengesa zvinhu nemutengo wepamusoro. Zvinhu zvakanyanya kukwira mutengo munyika zvinosanganisira chingwa, mafuta ekubikisa, emotokari, zvinwiwa, doro, zvekuvakisa, mari yekufambisa nezvimwe zvakawanda. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lloyd Moyo.
Mumwe mukoti ari nyanzvi yechirwere chegomarara rezamu nemamwe magomarara muzvare Respect kufa kwedeke vanoti zvakakosha kuti madzimai nevanhurume vadzidzire kuzviongorora mwedzi woga woga kuti vane gomarara here kuitira kuti vava nerubatsiro chirwere ichi chisati chakomba. Muzvare kufa kwedeke vaudza Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 kuti pane zvizhinji zvinokwanisa kuratidza mviro-mviro dzegomarara rezamu.
Chekutanga kuti uone kuti panenge paita gomarara rezamu, kune masymptoms akanyanyisa kujairika akaita iwo sebundu ratinoti pachirungu lamu rinogona kutanga muzamu kana inganzi masia, kuti unogona kuona kuti muzamu mangu mune chibundu kana kuomarara kwaitika. Kazhinji chinogona nge chisina marwadzo achinacho asi chinenge chingori chibundu chakatiomararei than ari mukati mezamu. Kechipiri kunogona kuti rimwe yacho naitangire muzamu, rinogona kutangira mumwambabvi colum inonzi colabonia, mune mwambabvi rumomo, mwambabvi iyoyo inogona kuzvimba, uye mwambabvi yemuhapwa inogona kuzvimba zvekare. Chiri chikonzero chinogona kunge iri cancer yezamu. Asi kune vamwe vanhu vanogona kuita masymptoms iyayo, aya masymptoms atinotarisira isiri breast cancer, zvitori zvimwe zvirwerewo. Asi izvi ndo zvatoda kuti titaure kuti kana uchindoona zvakati unogona kuenda unotarisa kuti wagona kuti igomarara here kana kuti ndezvimwewo.
Zvii zvingatariswe nemunhu kuti azive kuti angangova negomarara rezamu?
Chekutanga, unofanira kubata mukati memazamu mako. Ukanzwa uine bundu iroro, unofanira kuti uende unotariswa, especially kana riri bundu rinyowani ratanga, even rekare rokuti unoti haringava cancer rine mazuva. Saka even wave naro maybe ngatiti 3-4 months, unofanira kuti uende unotariswa. Ndo chekutanga. Chechipiri, ukaona paita machanges, paita musiyano wemazamu ako, kuti maybe mazamu ako akanga ari maduku, ona kuti mazamu angu anenge ari kukura, kana pane rimwe zamu riri kukura kukunda rimwe rachona, unofanira kuti uende unotariswa. Ukasumudza maoko ako wakabvisa hembe, ukabvisa hembe ukasumudza maoko ako pamwe chete uchisumudza mudenga zvokuti unosumudza wakatarisa pamira, ukatarisa pafull length mirror uchisumudza maoko, mazamu ako anofanira kusumukirana pamwe chete. Ukaona paine riri kusara kana kuti riri kusara rakatange riri kudhonzerwa pasi, kazhinji unenge uine mask but iwo unenge usati maybe wakutanga kuiona, unofanira kuti uende unoonekwa. Panogona kuita iko kuzvimba kwatambotaura kuti kunozvimba, kunogona kunge kuri kupamwe dzimwe nguva kana wakamboona munhu ane mota, kuzvimba kunenge kwemota kuya, unofanira kunotariswa. Ganda rako kanzwa paine irritation kana kuti dimpling, dimpling zvakaita vanhu vane madimples vaveka kuwira mukati kakadimpu kanoenda padama kaya konoita kakuwira, dimpling iyoyo inogona kunge iri cancer again iri kutanga. Uye ganda rako kuona raita kunge zvakaita ganda reorange zvinogona kuitika pazamu, futi kuona radaro raita kunge rakamirira sezvakaita ganda reorange, unofanira kuti unotariswa zvakare.
Vanga vari nyanzvi yechirwere chegomarara muzvare Respect kufa kwedeke vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuIreland.
Muchirongwa cheThe Connection nhasi tichange tichikurukura pamusoro pekurudziro yemutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa yekuti kuumbwe hurumende ichafanobata matomo muZimbabwe uye kugadzirisa upfumi hwenyika huri kuramba huchiinda kumawere. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, tumirai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyura paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection, muneni Ntungamiri Nkomo.
Tinotenda zvikuru Ntungamiri Nkomo sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zvichitevera kuoma kwaita zvinhu munyika, hurumende inomanikidzwa kubvisa mutemo wanga uchirambidza kutengwa kwezvimwe zvinhu kunze kwenyika. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzotsigira mashoko emutungamiri weMDC vaNelson Chamisa ekuti paumbwa hurumende itsva yekufambisa basa kwechinguvana kuitira kuti zviri kunetsa munyika zvigadziriswe. Bazi rezvemari rinozivisa vaAslomumba kuti vambomiswa basa kunyange ivo vari kuti havasati vamiswa basa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. anoko wenika ene mufaro, njini wenyu, chonga kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndi kusiamina Chris Gande.
Soko isika tisenda bakuvi.